Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 2023. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano akazvimirira oga anoti Zimbabwe haikwanise kuita sarudzo dzakachena nemamiriro akaita zvino. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wovhura kirinika yeCaudry Park yakavakwa nekambani yekuBritain nechikwereti kubva kuhurumende yenyika iyi. Kunyange hazvo vamwe muhurumende yavo vasiri kutaura kwakabva mari iyi. Dare repamusorosoro reSupreme Court roenderera mberi nekuzeya nyaya yenhengo 12 dzebato rinopikisa reCCC dziri kuda kurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reParamende. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rabatana nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kuti zviri pachena kuti sarudzo dzichaitwa muZimbabwe musi wa 23 Nyamavhuvhu dzinenge dzisina kuchena nekuda kwekumbunyikidzwa kwevanopikisa nezvimwe. Mutoriri wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masarauren vaudza Studio 7 kuti vanotyira kuti zvakaitika muna 2018 apo mauto akauraya vanhu vatanhatu zvinogona kuitika zvakare nekuti hapana chashanduka pamaitirwo esarudzo.
Tinotya zvakanyanya kuti kana mauto edu akaramba asina kubviswa mupolitics yeZimbabwe kana pakaita kusawirirana pamaelections ari kuuya, tinotyira kuti upenyu hwevanhu ungarambe huchirasika.
Zvimwe zvakadomwa necommission iyi yaitungamirwa nevaimbo vemutungamiri wenyika yeSouth Africa vakalema Moshante ndezvekuti hurumende iise hwaro hwekuti nyika iite sarudzo dzakajeka kuremekedza kodzero dzevanhu, kuranga mauto akauraya vanhu pamwe nekuona kuti mauto haapindire munyaya dzematongerwo enyika. Mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vati kusazadzikiswa kwezvakakurudzirwa zvinogona kukonzera bongozozo.
Nyaya yekuti mapurisa mauto ngaabude munyaya dzematongerwo enyika vagare kumabaraki ndonyaya yatinonyanya emphasize se civil society.
Izvi zvatsinirwa naBishop Anselmo Magaya vekereke yeZimbabwe Divine Destiny.
Zvinhu izvi zvakaitika 5 years ago kuurayiwa kwevanhu kanga vari mumastreets zvisati zvagadziriswa nekuti likelihood yokudzokororwa kwezvakamboitika zvisina kugadziriswa, likelihood yekudzokororwa kwezvinhu izvozvo izere.
Hama yemumwe akaurayiwa musi wa 1 Nyamavhuvhu vaGavin Dean Charles Damien uyo ati kusakumbira regerero kana kusaripwa kwavakaitwa nehurumende kunoratidza kuti kushaya hanya kwehurumende kuti munyika muve nekugadzikana. Asi munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vanoti hurumende yakatotanga kuripa mhuri dzine hama dzakafa pamwe nekutevedza zvimwe zviga zvakatarwa neMushande Commission. Asi vakafanira kubata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati havazive kuti ndiani akaripwa nehurumende. VaMahia vati hurumende inofanira kuita nhauriro nemapato anopikisa masangano anoshanda akazvimirira nevedzisvondo kuti nyika iite sarudzo dzakachena vachiti kuda kumiswa kwenhengo Z3C 12 kuvulawayo uye vaive gurukota vaSevia Kasukwere kunosvibisa sarudzo. Mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo riri kutora matanho ese avanokwanisa kuti vatsigiri vavo vasarudze vanhu vavanoda.
tichashandisa matano ose ari available constitutionally zvichienderana nemutemo kutione kuti vamiririri vakasarudzwa nevanhu kuti vamirire CCC vanoenda pabera
vakafanobada chinzvimbo chemushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira vati vakavandudzwa mitemo yakawanda kubva zvakaitika sarudzo za 2018 uye havatarisiri kuti pachaitika mirishonga
zvamunanga kwavataura ivo kuti gore rino ngatitei runyararo ngativhotei tine runyararo tiine rudo tichiziva kuti kusaufunga zvimwe chete kuti kuvengana iri ndoshoko ratinongotaurira ivo vanopikisa nemhuri yese yezimbabwe
chakadai Zimbabwe Electoral Commission ZEC yaburitsa nzvimbo zviri 12 nemazana matatu nemakumi manomwe dzichavhoterwa pasarudzo dzemusi wa 23 mwedzi uno. Muchiziviso chayo ZEC yati nzvimbo idzi dzichavhurwa na 7 mangwanani kusvika na 7 manheru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nasi vanga vachiita musangano kubuvera panguva iyo dare reSupreme Court range richizeyawo nyaya yenhengo dzebato ravo 12 dzakarambidzwa kukwikidza musarudzo nedare repamusoro reHigh Court dzichinzi dzakanonoka kusvitsa mapepa adzo kudare reNomination Court. Mukuzeya nezvemusangano wavachamisa, Tabata vakafanobata chigaro chemurungu wemabasa mubato iri vaAmos Chibaya.
Nasi president yevanhu baba vachamisa vanga takatiri kubhuyera kwagaza kwakune zvinhu nezvinhu zvivanhu zvaungana kubva kumatimana ebhuyera. Tabva ipapo tikaenda kurisape kunonzi kumakori kwakune zvinhu nezvinhu zvivanhu zvanga zvakawanda ipapo. Vachisangana nemutungamiri wenyika vanga vachiotsanangirira kuti ndezvipi zvakatira munezimbabwe vanhu vapinda muhurumende musi wa 24 gore rino.
Ndezvipi zvavanga vachivavimbisa?
Zvimwe zvezvinhu zvavataura nezvazvo ndezvekuti izvo pavanopinda muhurumende vana epuraimari kubva gedwaza grade 7 vatanga vachienda mahara apo vabereki vanonga vatigadzirira mari yekuenda kusekondari. Zvimwe zvinhu zvavataura nezvazvo inyaya yekuti iyo vatapa varimi vedu vekumapurazi matitle deeds. Zvimwe zvinhu zvataura nezvazvo zvakare ndezvekuti mapetinazi edu vari kuita muzandimire pakuti vave nomuzandigere vatanga vachidyavagere pati pehurumende yavachamisa uye kuti vanhu vezimbabwe vatanga vatora mari inotenga.
Asi izvi vanozvikwanisa sei? Mari yacho inenge ichibva kupi yekupa vanhu zvekushandisa kuminda uko uyewo kupa vari pamudyandi gere mari inobva kupi mari yacho?
Nyika yeZimbabwe mukoma wangu ine usi nemukaka dambudziko rinobva ripo ndirekuti iri muZimbabwe iri kurwiwa nevashoma kuvazhinji vadzinzano kwedzezvironda mukatarira gore rinori pane nyaya yakabuda paojazira mukoma wangu nyaya mabhiriozi bhiriozi angatibinda kutomabhiriozi mafia mari iyoyo ikashanda muno munyika kubatsira zvazvo zimbabwe mari izere akuiinzanovashoma.
Misangano yenyu yafamba zvakanaka, haina kuda kumbokanganiswa?
Haiwa, hapana tabo kukanganisira sekuma zvakanaka vaadhiresa vakasangana vanhu vanhu vakanza matyo emukuru.
Saka muchibva ikoko muri kuenda kupi mangwana?
Mangwana titange tiri kunyanga tabva kunanda tozouya pahuna kumutasa.
Vakafanobata chigaro chemurongo wemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunare kubuhera.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mu mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vanga vari kuColdre Park muBulawayo uko vaita musangano nevatsigiri vavo kunyangwe parikuita mutauro mukuru pakuvakwa kwekirinika munzvimbo iyi nechikwereti chakapiwa hurumende nenyika yeBritain. Asi bato reZANU-PF rinonzi nevanopikisa rave kushandisa kuvakwa kwekirinika iyi sezvinhu zvakaitwa nevarikwikwidza munharaunda iyi vamuturi Ncube. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga vabva vavhura kirinika yeColdre Park Health Service Center yakavakwa nechikwereti kubva kuBritain asi vachiudza vanhu kuti aya mabasa ehurumende yavo.
Namda we opened a clinic somewhere around here. State of the art here in Coldre Park. We shall build 30 of those. That was number the first one we built in Harare. The second one is here. We are going to build another 28 clinics of that nature throughout the country.
Ataura akamirira muzinda weBritain muHarare asina kuda kudongwa nezita audza Studio 7 kuti vakatoburitsa kare mashoko kuvatori venhau vachitaura kuti vainge vapa hurumende yeZimbabwe chikwereti chemari inosvika mamiriyoni mazana maviri kana kuti $200 million yekuvaka makirinika makumi matatu uye zvimwe chakatovakwa kuStone Ridge muHarare. Kambani yekuBritain yeNMS Infrastructure Limited ndiyo iri kuvaka makirinika aya. VaMnangagwa vakapiwa maambulensi makumi mana neBritain, asi VaMnangagwa havana kubudisa izvi pachena mumashoko avo. Dr. Henry Madzorera, vakambove gurukota rezveutano, variwo nhengo yebato reTriple C, vati hapana chekuti hurumende ingazvirova dundundu nacho kunyanya munyaya dzezveutano.
Midhuri yega hachisi chinhu chokuti tingacelebrate tigotoungana tichipembera tichirova maoko kuti pane chaitwa nehurumende, kwete. Mudhuri haisiyo inorapa. Zvinhu zvinofanira kuigadziriswa nehurumende zvadzokera shure inyaya yemahealthcare workers. Mahealthcare workers ndiyo yatingati pachirungu the goose that lays the golden egg. Iroro goose iroro kana risingafidhiwe risingachengetwe zvakanaka golden egg haribudi. Healthcare haibudi kana madhokota, manesi nemamwe mahealthcare workers asiri kuchengetwa zvakanaka, maconditions of service avo asiri right.
VaMnangagwa vati vari kuda kuti Bulawayo yodzokere pamakare pekuti ndiyo yaive muzinda wemaindustry.
We used to say ko Bulawayo kontuduziyatumu. And then the Second Republic, we have comprehensive plans to revitalize Bulawayo as our country's industrial hub.
Panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, VaMnangagwa vakabva kumusangano kuRussia mazuva mashoma apfuura vati hurumende yavo inoramba ichiwirirana nenyika dzakabatsira Zimbabwe kuti iwane kuzvitonga kuzere. Vati hurumende yavo haitsvagi kuvengana nedzimwe nyika, asi vatiwo vakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzemubatanidzwa weEuropean Union vakasiya nyika dzavasina kudoma nemazita dzavati dzinogara dzichitarisa Zimbabwe nemaziso asingaone chakanaka. Asi mutungamiri webato rinopikisa reTriple C vaNelson Chamisa vakati Zimbabwe haifanirwe kuita kunge chimbwasungata cheRussia ichitsigira kupangwa kwedzimwe nyika sezvakaitwa Ukraine neRussia. VaMnangagwa vakurudzira vaveruzhinji kuti vaite sarudzo murunyararo. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvebudiriro, vati semaonero avo Zimbabwe yaifanirwa kubvuma kuti vose vanoda kuuya kuzoongorora sarudzo vauye sezvo pasina chekuvanza. VaMnangagwa avo vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa mwedzi uno vari kutarisirwa kuvhura chiteshi chemagetsi kuhange mangwana. Vamwe vaongorori vezvematongerwo enyika vanoti vanoona pachaita makwikwi akasimba pakati pavamunangagwa navachamisa veTriple C avo vari mushishiwo kutsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zimbabwe nasi yaparura gwaro rekupinda nekubuda kwevanhu munyika vachishanya kana kuzoshanda kana kuti migration policy. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro nhasi muHarare, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe, vati Zimbabwe yanga isina hwaro hunotaura mabatirwo anoitwa vanopinda nevanobuda munyika.
Tanga tichingoshandisa mapolisa angosiyana-siyana, asi tinotarisirwa nedzimwe nyika dzose kuti tinge tine polisi yakaita seyataita nhasi. Inotibatsira zvakawanda, pane zvinhu zvinotarisirwa mabatirwo anoitwa vanhu vanopinda nevanobuda munyika.
Vawedzero vachiti urongwa hunoratidzawo kushandiswa kuchange kuchiitwa umisha nehumhetura wechizvino-zvino kana kuti ICT, vachiti izvi zvichaderedza uhuri pamabhodha.
Hwaro ihwoyo unoita zvakare kuti vashandise tekinoloji zvirimo. Vachishandisa tekinoloji yanda achitaura paya kuti online border management system ichaita kuti kana vanhu vachipinda pave necorruption shoma, nekuti zvirwere zvakona nemagezi aro pamakombiyuta, mavhiza akuapplywa pamakombiyuta, hapana pauchasangana nemunhu anokuti ndipe zvakati.
Izvi zvatsigirwa nava Gibson nyika dzino vati
kuunzwa kweumizha wechizvino zvino kwakakosha mukupedza uori, nokuti tinenge tabvisa vanhu vanonge vachitambira mapepa, nekuti zvinhu zvese zvinenge zvaiswa mumuchina.
Vakazembe vatiwo kurongwa huchabatsira kuvandudza mavhiza anopiwa nenyika.
Polisi yakuvapa mukana wekuchitarisa kuti ko magwaro anodiwa nevanhu vanenge vachiuya kuzeta zvakasiyana siyana hapanonge akafanana. Pari zvino mitemo yedu inoti pane mavhiza anodiwa, asi mukatarisa kune dzimwe nyika kune vhiza rinonzi research, kune vhiza revanhu vakuda kuzotsvaka kuzoita business, kune vhiza vanhu varikungoshanya ende mavhiza evanhu vanouya kuzita bhizinesi anofana kusiyana siyana. Kune vamwe vanhu vanenge vaine mari yekuti vanenge vane investment yakakura yekuti hawo tiri kuramba tichivashusha. Hasi mangwana mangwana vanzvira kuene zvakati, mangwana mangwana kuene zvakati. Kune vanhu vakadaro kuti tikangovapa pamwe chete vhiza rimwe chete ndokuda kuvashandira kana kumakore mashanu zvakusvika kune dzimwe nyika.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi, mushandi mukuru muchikamu chekushanyirwa kwenyika kana kuti immigration amai Respect Gono vati waro huchachengetedza vanobuda nevanopinda munyika.
Tikutarisira nyaya dzakaita sekusokuhanisa maskills atinokwanisa kuwana from maforeigners. At the same time we are trying by all means kuti vanhu vese vanobuda muno munyika tinge tichishanda pamwe chete nevanhu vedebha vakwanise kuwana vanowana mabasa anoenderana navo and vawane mari inoenderana navo.
Vatiwo hwarohwu huchabatsirawo kuderedza nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu vachiguma vobatwa senhapwa kana kuti human trafficking. Nyanzvi munyaya dzekubuda nekupinda munyika vachishanda nebandiko reUnited Nations reInternational Organization for Migration IOM vatapiwa mucheri vati waro wakakusha sezvo zvichibatsira mukuti vanhu vafambe zvakarongeka uye kudzivirira kubiwa kwevanhu.
Taura zvemebha zvekushanda, kwataurwa zvemadhiaspora, kwataurwa zvevashanyi vamwe chimwe icho mukufamba kwavo zvine odha zviri sefu uye zvine dhigniti mukufamba kwavo vachiuya kuzimbabwe nokuda kwavo. Nyaya hombe iri pakuda kudzivirira matambudziko anosanganisira zvinonzi smuggling of persons kana trafficking of persons kubiwa kwevanhu kana vachifamba.
Vaonias Moyo mumwe mugari wemuHarare vati chakakosha munyika kuona kuti urongwa hwaitwa uye hwabudirira. Zimbabwe National Migration Policy yabatanidzawo diaspora policy yakaitwa muna 2016 pamwe neNational Labour Migration Policy yakaitwa muna 2021. Waro huri kutarisirwa kubatanidza nyaya dzekufamba nebudiriro yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Raimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vave kupomerwa dzimwe mhosva ina dzine chekuita nekuda kwavo kurambira pachigaro vachiti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzainge dzabirirwa nemutungamiri wenyika pari zvino vaJoe Biden. Asi vaTrump vanonzi vaiita izvi pasina umbowo hwakati tsvikiti. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Massie vanoti zviri kuitika muAmerica zvinoratidza kuti mune utongi hwejekerere uye zviri kuratidza kuti nyika iyi inokoshesa mutemo zvisina kuti pasingatariswi kuti wabuda mbamani. Vativo nyika dzemuAfrica dzine zvakawanda zvekudzidza pane zviri kuitika izvi. Kati nzwe hurukuro ya vaita na Marvelous Mchanganya uye we Studio 7.
Ende tunono tuwa Trump wa garawa ni zimwe mosa zao za wali pomeru wa ziru kita zikare wa matare. Ende ii ya wali pomeru hii yokuda kukanganisa tingati my elections kana my election result kana kupisa. Urumende yange ya ganzwani wa New America ingawa iri yonyaya ya kasimba kufura zimwe zisi za wali pomeru.
Tunona iwo wa Trump wa kuramba wa chiti jiruku itika iji kueza kushibisa staravo kuitra kuti wa sapinde musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichauya muno muAmerica. Munoona sei zvavari kutaura izvi?
Vane right yatingati right yavo yokutaura izvozvo kana vachiona sekunge vari kunzi pachirungu vari kupersecutwa because of kunzi vasapinde musarudzo dziri kuya gore rinouya. But tinoona kuti izvo zvavari kupomerwa zvekare izvonhu zvatisiya zvatikati zviri in the public eye. Tinoziva kuti pavakadyiwa ana Biden amakura pura vanhu vakamukira yatingati Congress kana tingati hurumende paenda kufinalize maresults and the pane vanhu vakawanda zvekare vakasungwa nenyaya iyi vachipomerwa kuti vaidawo zvekare kuda kuvhiringidza hurumende kana kuti macapital kukaonekwa kwachiti yatingati mhiri shonga. Saka zvinhu zvokuti izvi vangava vachitaurawo kuti kuda vada kukanganiswa kuda kupinda musarudzo but zvinhu zvakakonzereswa nemashoko angava taura.
Tinoona kuti Zimbabwe yakatarisana nesarudzo musi wa 23 mwedzi uno. Pane zvingadzidzwawo here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica?
Zvakawanda zvatinoona ngadzidzwe neZimbabwe uyezve nedzimwe nyikawo zvekare dziri kudevelopa because apa tikuona kuti hurumende yeAmerica haisi kunyanya kuda kutargeta ayo yatingati maindividuals but iri kuprotekta yatingati mainstitutions. Panyaya yaDonald Trump tinoona kuti inyaya yatingati isina kana kuti bato raivi kuti yakarerekera but inyaya yekuda kuprotekta yatingati fundamental freedoms kana kuti kodzero dzevanhu muAmerica. Saka tinoona kuti iyi inyaya inokwanisa kutsidzwa nedzimwe nyika kuti nyaya yekuvhota iyi inyaya yakakosha and nyaya yekuprotekta zvekare mainstitutions anova ariwo ari kugadzirira kana kuti anova achikonzeresa kuti paite maelections iyi nyaya inokwanisa kuti mainstitutions zvekare ekuZimbabwe ave akasimba. Iko zvino tine ZEC iriko kuZimbabwe iri kupomerwawo nyaya dzakawanda wanda. Izvinhu zvinokwanisa kuve zvichigadzisika kana iyo ZEC zvakare ikapuwa masimba ayo ari independent ikarega ichiita basa rayo zvisina kupindurwa kwemapoliticians.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura naMarvelous Mchanganya uye weStudio 7 vari kuDallas, Texas muno muAmerica. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vemauto mugungano renyika dzekumavirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS vari kuita nhaurirano nhasi nezvekupidigurwa kwehurumende yeNiger. Chimwe chikwata cheECOWAS chiri kutarisirwawo kusvika muNiger nhasi kuti chitaure nevakabvuta masimba ava. Asi dzimwe nyika dzatotanga urongwa hwekuburitsa zvizvarwa zvadzo munyika iyi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Nyika dzaburitsa zvizvarwa zvadzo dzinosanganisira Portugal, Belgium, Ethiopia, Lebanon, Germany, Canada, India, Austria neUnited States of America. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa urongwa hwesangano rezvizvarwa zveZimbabwe reCOSDA iro riri kuronga kuita mabiko ekupemberera kubudirira kwevana veZimbabwe vaive muzvikoro zvepamusoro kubva muna 2020 kusvika mugore rino ra2023. Sangano iri rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri matunhu anoti Maryland, Virginia neWest Virginia. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri nevamwe vanotungamira sangano iri vaJona Masia.
Urongwa uhu ndehwekuti tipemberere vana vedu veZimbabwe vakabuda nefundo dzavo zvakanaka, uyewo tine chimwe chinangwa chekuti tiite musangano wetinotiwo Zimbabwe Diaspora Business Symposium kuti taure nenyaya yekuti mikana yakamira sei kuZimbabwe kana pane vanoda kuita zvemabhizinesi kana kupinda mumabhizinesi akasiyana-siyana.
Zvingatarisirwa kuwanikwa nevachauya kugungano renyu kana kumhemberero idzi vamasiya.
Vachabudira kuuya kugungano iri vachaona kupembererwa kwevanhu vedu vana vedu veZimbabwe vakagraduate vari muno muAmerica. Vachavawo nengo dzinoteerera uye nekubvunza mibvunzo pachaitwa presentation na ambassador netimu yavo, vachibvunza kuti zvinoita sei kuti tiite mabhizimusi kuZimbabwe, zvii zvibinga mpini zvinosanganiswa nazvo. Uyewo pachange paine band remarimba rinonzi Polyphone Marimba Band riri kubva kuNew Mexico uko vari kutenderera vachiridza muno muAmerica. Saka chakati aiwa, uyai mumbotiridziravo sezvo munoridza mimhanzi yedu yekuZimbabwe. Pachangewo paine vanotengesa chibage chedu, tine varimi vari munomu vachange vachitengesa chibage chakangoita sese kumusha chiya. Uyewo pane vamwe vanenge vachitengesa tumwe twavanobva natwo kumusha, vana maputi, mazowe nezvimwe zvakadaro. Saka aiwa, pachange pachifariwa chaizvo.
Mataura nyaya yekuti muri kuda kunge muchipembera nevana vakabudirira mubvunzo dzavo kana muzvidzidzo zvavo, muchange muchivazivisa sei kana munovasarudza sei vachauya kumhemberero idzi?
Tichazivisa vanhu vakagraduata kupfurikidza nemaWhatsApp groups ari mucommunity yedu ino yeDMV. Asi tinenge tichikumbira kuti vanenge vakagraduata vanotitumira email kuemail yedu yeCosda inoti cosda@cosda.org. Saka hazvinhu zvinenge zvakarongeka, tichatotumira shoko racho kucommunity.
Tiri kuona kuti mabiko ekupemberera vakabudirira muzvidzidzo zvavo, pangatarisirwa mibayiro here apa vamasiya?
Hungu, tine mibayiro yatichapa inenge iri yakatenderanwa nechikwata cheCosda inoitawo kuti vakagraduata vange vachinyemwerera. So tichange tichitozotaura futi zvine community yedu kuti kana pane vanonzwa kuda kuti vapemberere magraduates aya, vatibate, tibatsirane pamwe chete kufarira zvakanaka zvaitwa nevamwe vedu vemucommunity. Asi hungu ya, tinenge tine mibayiro yatichapa vana veZimbabwe vakaita zvinodadisa izvi.
Ivo vanenge vachiuya kugungano renyu vanotarisirwa here kunge vaine zvavanobhadhara kuti vange varipo paurongwa uhu?
Hungu, patinenge takaungana tinokurudzira vaenzi vedu vanouya kuti vatipewo dzimari pavanokwanisa napo. Hatina yedu patinoti tipei yakati, pavanokwanisa napo, nekuti isusu sangano redu rinobatsira vana vari kuZimbabwe. Tiri kuita maprojects tiri kuita emvura nekubatsirawo kuti zvikoro zvirinovhetwe. Saka tine maprojects atiri kuita anoda mari.
Avo vanga vari sachigaro weCosda vaJona Masiya vachitaura vari parunare vari kuWest Virginia muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munhau dzemitambo. Mutambo weNetball World Cup kuCape Town, South Africa, Zimbabwe yakunda Singapore 68-40, unova mutambo wekutanga wayakunda kumakundano aya. Kumitambo yeFIFA Women's World Cup kuNew Zealand neAustralia, South Africa yakunda Italy 3-2, ichibva yabudirira kuenderera mberi mumakundano aya. Ukuwo Sweden yabudirirawo kuenderera mberi mushure mekurova Argentina 2-0. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM cheDiaspora Forum tiri kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvesarudzo dzaswedera dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, tichibvunza kuti zviri kuenda kunovhota here kana kuti zviri kubatsirawo sei vari kumusha. Aiwa, vateereri tabva, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mamwe masangano akazvimirira oga anoti Zimbabwe haikwanise kuita sarudzo dzakachena nemamiriro akaita zvino. Bato reZANU PF ropomerwa mhosva ruporwa mosha yekuti kirinika yakawa kwa nemari yakabva ku Britain ishandiswe mukutsvaga rutsigiro ku Coventry Park muBulawayo. Tashuka kumagumo chirongwa chedu anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyamina Gibbs Tube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda bakuvi